trade union yedu iri kunyinyuta maringe nekubatwa kuri kuitwa vashandi vekuEcobank. Kambani haisi kutendera kuti vashandi vavo vakwanise kujoina matrade union namaworkers committee. Haisi kuvatendera zvekuti vaparticipate mumaactivities ematrade union. Saka izvi tinoona kuri kutyora mitemo yehurumende yatinoti iyo vari kuita maunfair labor practices. Asi hazvisi kuperera ipapo bedzi, vari kuzoenderera mberi vachimbunyikidza vashandi vasinganyatsoita atingati mafair labor standard. Vashandi vazhinji vachibatwa senhapwa, vazhinji vavo vachiitwa macontract workers, yatingati casualization of labor iri kuitwa kupengiro. Saka izvozvo zvaita kuti vashandi variko netrade union inyuite zvikuru pamusoro penhau iyi. Kunyange takaedza kunyorerana nemaemployer ekuEcobank tichiedza kugadzirisa nhau iyi, asi ivo vakaratidza unharadada hwavo vakaramba kurilisa vamwe vashandi vavo kuti vaparticipate mumaactivities ematrade union.
Saka muchashandisa nzira dzipi dzekuratidzira?
Isu kana tichiratidzira tingaita iyeye yatinoti peaceful demonstration, nekuti tinoenda pamabhanga pavo pahead office pavo tiina maplacards edu tichiratidzira, kuitirawo kuti macustomers namamwe mastakeholders vakwanise kuona zvakaipa zvinoitwa nebhanga iyi kuitira kuti vakwanise kuchinja. Totarisira kuti nhau iyoyo kana ichinge yabuda semabudiro ainozoita, kunyange nemashareholders vanozodawo kuonawo kuti management iri muno sei iri kubata zvakaipa vashandi vayo.
Ndiani muridzi weEcobank?
EcoBank head office yavo iri kuTogo, asi riri munyika dzakasiyana siyana muAfrica munomu. Asi zvataakuona zvizhinjiwo tichinzwaoni zvekuti bhanga irori rinenge rine maitiro akafanana neiwavo eunhubu neunharadada, kudzvanyirira vashandi vachisveta shimba, vachiita maprofiti makuru avangaita asi vachidzvanyirira vashandi, ndanzi pachirungu yeexploitation. Saka tine dambudziko nekunzwawo kune dzimwe nyika kuti ndivo zvavari kuita zvakafanana neizvozvo. Asi munyika yedu ine yakasununguka yatiZimbabwe, hatitarisiri zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichiitika saizvozvo.